side of sports.
Manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechitatu ndira 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburezi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa.
Gurukota zvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vasibusiso Moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutoreswa mhiko yekutungamira nyika. Zimbabwe inotaura pamusoro pekugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMoyo vanonzi vashaya mangwanana nhasi pane chimwe chipatara chemuHarare mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Kushayika kwavaMoyo kwaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuburikidza negwaro ravaburitsira masangano enhau iro ranyorwa nemutauriri wavo vaJoe Jaramba avo vakafanobata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. VaMnangagwa vaburitsawo mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiti vaMoyo vanga vari gamba uye varasikirwa nemunhu wavatsanangura seshamwari yavo. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati varwadziwa zvikuru sebato nekushayikwa kwavasibusiso Moyo.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti nyika yeushamwari nenyika dzepasi rino nedzekumadokero uye ichenge chamwari nenyika dziri kumaviri dziri kumabhazuva zvatanga tichitamba nadzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vaMoyo.
Taisevenza navo zvakanaka zvikuru kubvira 2018 pavakaitiwa ivo minista ende tanga tichisevenza tichiita kuti zvinhu zvekuministri kwavo zvifambe zvakanaka, foreign policy yenyika iite zvakanaka. Isu taivabatsirawo fanika panyaya yeengagement yeengagement yavanga vachiita iya. Isu separamendi taienda uno kumwe rutivi tichienderera mberi ende taisenza zvakanaka tichisenza futi kuona kuti vakamirira nyika vedu madiplomatsi edu maambasada zedu agara zvakanaka here kwavari ikoko kunze kwenyika.
VaMugwadi vati vaMoyo avo vanozivikanwa zvikuru nekubuda kwavakaita pachivhitivhiti musi wambudzi 15 2017 vachizivisa nyika kuti masoja ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika mushakabva Robert Mugabe vasiye basa vakabata basa guru munyika kusanganisira kurwisana nezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe. Nyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys kudisflashwa yo vati kunyange vasinga wirirano nebato rezano PF rinovarangariri bato rangariri pamwoyo wavamoyo rufu ndimadzongonyedze nokudaro vati sebato vari kuchema nemhuri yemufi asi muzvare slashwa yo vati kufa kwavamoyo nechirwere cheCovid-19 kunoburitsa pachena kuti chirwere ichi hachisarure uye hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika mashoko amuzvare slashwa yo atsimirwa nemutauri webato ravo vaClifford slashwa yo
muzvipatara medu tinofanira kunge tine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita tikwanisa kurwisa chirwere ichi vashandi vanonga varimo vana mukoti nana chiremba vange vane zvinhu zvinovadzirirawo kuti vasabata nechirwere ichi zvichisanganisirawo nyaya yemukoro dzavo kuti dzinge dzakamirawo zvakanaka zvinotiyeuchidza kuti tinofanira kunge tichizvidzivirira senyika nekuti munoona zvachiri kuita hachisi kusarudza munhu saka zvinoda kuti tinge takazvidzivirira tichitevedzera zvakatarwa nebazi kana kuti neboka guru rinoona nezveutano pasi rese World Health Organization
amoyo igurukota rehurumende rechitatu kufa nechirwere checovid-19 zvichitevera kufa kwakaita vaiva gurukota rezvekurima vaparents shiri pamwe negurukota raiona nezvedunhu remanikaland amai Ellen Gwaradzimba pari zvino vanhu vafa nechirwere checovid-19 vave mazana masere nemakumi maviri nevashanu 825 uye huwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi pachaziviswa nebazi rezveutano mamiriro aita zvinhu munyika pamusoro pechirwere ichi vamoyo vakaberekwa pachipatara chemunene kumberengwa muna 1960 vakaita zvidzidzo zvavo zvekudyidzana kwenyika kana kuti international relations pauniversity of zimbabwe nekuzimbabwe open university vamoyo vaiva major general muchiuto vasati vakwidziridzwa kuve lieutenant general pavakasiya basa muna 2017 pavakazoitwa gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vamoyo vasiya mudzimai amai Lois Matanda Moyo avo vanovesa chigaro wekomisheni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Pasi rose rakaisa maziso aro kuno kuAmerica uko mutungamiri mutsva wenyika iyi vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutoreswa mhiko paurongwa huri kuitwa hwakachengetedzwa zvakasimba nemauto anodarika zviuru makumi maviri nezvishanu pamwe nezviuru nezviuru zvevachengetedzi verunyararo avo vakazara muguta reWashington DC Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
Kutanga nasi, Amerika inenge yave nemutungamiri wenyika mutsva sezvo vaJoe Biden vanenge vave kutungamira nyika mushure mekukunda vaDonald Trump musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. VaBiden vari kutora mhiko nasi semutungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi kekutanga mumakore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive muutungamiri wenyika vaAndrew Johnson zvekuramba kuenda pakunotoreswa mhiko kwevainge vasarudzwa kutungamira nyika vaUlysses S. Grant pazvakaitika zvakare muna 1921 zvakakonzerwa neurwere hwava Woodrow Wilson vakakundikana kunoona vaWarren G. Harding vachitoreswa mhiko semutungamiri wenyika vachipa pfungwa dzavo pakusavapo kwavaTrump nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muAmerica vaIsao Mavindidze vati
kwamakore ano zana nomupfudziro zvisati zvamboitika kuti mutungamiri anotadza kuvapo panopiwa mhiko saka izvi zvakanangisana navaTrump somunhu somutungamiri tichiona tese kuti kutonga kwavaita kwamakore mana adarika zvinhu zvese zvavanoita zvinongotaridza kuti vazhinji vatungamiri vaimbovapo havasati vamboita zvinhu zvakadaro
vanhu vashoma pari zvino vakaungana padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC pakutoreswa mhiko kwavaBiden sezvo pari kutyirwa kuti panogona kupararira chirwere cheCovid-19 vanhu vakaungana semakore ose vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kutorawo mhiko vachiva mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi. Kunyangwe hazvo vaTrump vasiri pakugadzwa kwava Biden, mutedzeri wavo vaMike Pence varipo nedzimwe nhengo dzedare remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama varipowo pakugadzwa kwava Biden. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump, muWashington DC makazara mauto, mapurisa nevasori. Muimbi ane mukurumbira Lady Gaga ndiye achaimba National Anthem, uye vamwe vari kuimba ndi Jennifer Lopez na Garth Brooks. Mushure mekutora mhiko, vaBiden vanotarisirwa kupa mashoko kunyika ezvavari kutarisira kuita semutungamiri wenyika. Asi vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana muAmerica. Vachitaura muWashington DC nezuro manheru, vaBiden vakatenda kuti chirwere ichi chaunza kusuwa kwakanyanya.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember.
Kuti tikwanise kupora, tinofanira kuti tirangarire, asi kurangarira handi nyore.
Sundown and dusk, the sacred pool of reflection, remember all we lost.
VaTrump vasimuka mangwanana nhasi vakananga kuFlorida, uko vanenge vave kuenda kunogara apo vasiya basa. Asi vasati vasimuka vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base muMaryland, vakavimbisa kuti vachadzoka.
So just a goodbye, we love you, we will be back in some form.
Tinokudai mese, asi tinovimbisa kudzoka mune remangwana.
Vachipa pfungwa dzavo nezvemashoko avaTrump aya, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday avo vari kuSouth Carolina muno muAmerica vatiwo
vari kutaura kuti vachadzoka vari ani. Asi zviri kuitika kuno kuAmerica ndezvekuti President Trump, former President Trump, ndiwo vanova president wekutanga muhistory yeAmerica kuva impeached kaviri. Asi kana vachinge vachinziwo vabatwa nemhosva iyoyo yavapomerwa iyi, zvinenge zvaakureva kuti izvo havachatenderwa mumutemo weAmerica kuti vange vachishandira hurumende kana kuita civil position.
Nezuro vachishandisa masimba avo emutungamiri wenyika, vaTrump vakaregerera vanhu zana nemakumi mana nevatatu vanosanganisira chipangamazano chavo Steve Bannon.
Hurumende yeZimbabwe yabatana nhasi nemapata anopikisa mukukorokotedza vaBiden naAmai Harris nekutora mhiko kwavaita nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira hurumende yavaBiden remangwana rakanaka, uye vati Zimbabwe inoda chose kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose kusanganisira United States.
Tinovakorokotedza sokorokotedza kwavakaitwa nemukuru wenyika sehurumende, tinovakorokotedza nekukunda kwavakaita musarudzo. Ndo zvatinazvo, tinovashuvira zvakanaka, tinovashuvira kuti vatungamirire nyika yavo zvakanaka, vachiitawo zvinofadzawo pasi rese, vasingavhiringidzi nokutokonya-tokonya dzimwe nyika.
VaMangwana vati kuzara kwemauto muWashington kwange kwakanangana nekuchengetedza runyararo, uye zvinhu zvakadai hazvifaniri kutsoropodzwa kana zvichiitwa nedzimwe nyika.
Chinonzi muchirungu chiya national security chakakosha zvikuru, zvekuti nyika imwe neimwe kubudikidza neAmerica chaiyo inofanira kuita zvainokwanisa kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana. Kana yakafunga kuti nyika zvinhu zvakuda kudengenyezeka, kuna vanhu kune nhubu dzine zvaakuronga, kune unyori humwe hwaakurongwa neunyori dzinobvumidzwa, dzinotarisirwa maererano nebumbe remitemo yadzo kuita zvinokodzera kuti zvinhu zvirambe zvakadzikama.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa muMDC Alliance, Muzvari Gladys Shachwayo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kuAmerica kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, vachiti kunyange hazvo vaTrump vakaedza kusana pandura zvakabuda musarudzo mapazi ehurumende anosanganisira paramende nematare ezimosva akamira semusambangwena achichengetedza zvido zvevanhu kusvikira nhasi apo vaBiden vagadzwa semutungamiriri wenyika vati vanoshuvira vaBiden namai Harris zvakanaka vachiti vanotarisira kuti hurumende yavo ichatora matanho ekuumbiridza utongo hwejekerere kodzero dzevanhu kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurwisana nedenda recovid-19 iro ranetsa pasi rose
Isu tinovimba vaBiden vacharamba vakasadharira panyaya yekutsigira utongi hwejekerere uye kodzero dzevanhu pasi rese uyewo kutora matanho akasimba kune nyanya dzakaita savamunangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzavanhu nekudzvanyirira zvisvarwa zvemunyika dzavo
mutauri webato reMVCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanotambira kugadzwa kwavaBiden namai Harris vachiti tariro yavo ndeyekuti vachava nemuono wakasiyana nehurumende dzapfuura paukama hweAmerica neZimbabwe
Hatifunge kuti vanga wa Joe Biden vanga funge kuti masanctions ndeimo ndiyo yokanzira yavanga agone nayo kuti varatidzire zvavanofunga neZimbabwe vanofanira kuti vataritsire dzimwe nzira dzediplomacy dziri nani dzinopa vana veZimbabwe kuti vagone kuti vabudirire vange vari vana vakabudirira vange vari vana vane upenyu huri nani
vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati kunyange hazvo America yave nehurumende itsva hapana zvakawanda zvavangatarisira kubva kuna vaBiden nekuti America yagara ine gwarara inotevedza pakuyidzana nedzimwe nyika
asi kuti mamire avo eforeign policy yavo havabvisi iye yahana basa kuti vaisadhoma kana kuti vaisadhongi kana kuti vaisatere vanongotevedzera position iyeyo kana berere riripo
zvichakadai Zimbabwe Women Parliamentary Caucus yakorokotedza amai Harris nekugadzwa semutevedzeri wemutungamiri weAmerica Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri amai Susisi weBuddha Masara vati zvaitika muAmerica zvinopa madzimai shungu dzekutora zvigaro zveutungamiriri
Inini danho ratorwa neAmerica kuti vatora mudzimai vakamuapoenda vakamuita soini kuti adeputize tisingatarisi yedu nyaya dzeganda asi zvinoratidza kusimuka panyaya dzekurespekta nyaya dzegender equality zvinopa kuti madzimai onesu uyo tiite shungu kwete kuti tingoziva kuti isusu tiri madzimai kungoshandiswa pasi pasi
amai Harris vaita mudzimai wekutanga weAmerica kugadzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinotarisira kuti hurumende yavaBiden ichabata zvakanaka zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi kana zvinoda kupinda muAmerica zvichienzaniswa nehurumende yavaDonald Trump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reGeorgia Vasimbarashe Chipere vanoti vanotarisirawo kuti hurumende yavaBiden ichagadzirisa dambudziko rechirwere cheCovid-19 sezvo ivo vaBiden pachavo vakaratidza kuti vane donzvo rekugadzirisa nyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChipere avo vanoti vanotambira nemufaro mukuru kugadzwa kwavaBiden semutungamiri weAmerica.
Kugadzwa kwavo tinotambira zvikuru tichitarisa mamiriro ezvinhu. Nyanya nechirwere cheCovid vanhu vapera muno ndouye tichitarisa mutungamiri anga aripo anoita sekunge anga asina hanya nezvinhu zvazvichiitika zvero zvinhu zvazvakutotinetsa kuti hauzive kuti mangwana zvinhu zvine zviri papi amen tine hama dzine shamwari muno razvakubatana nevanhu vakawanda wanda vamwe vaungoziva wakunyatsotswa kuwadza kwazvo saka tofara chaizvo kuti mutungamiri munyowani anenge ane donzvo rekugadzisa chirwere kuti chiderere nekuunzawo mitemo inokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu verudzi rwedu
ndotarisawo mabatirwo amungatarisira kuti achaitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica nezvichazouya tichienzanisa nehurumende yavaTrump zvii zvamungataura
zvarwo zvemune dzimwe nyika zviri munongo zvatoimbisa kuti kana vaita zvinokurudzirwa nehurumende zvakafani kufaira mataxes kusapara mhosva vavimbisa kuti vanokwanisa kuvapa gwara rekuti vaone macitizenship yogara muno
Tishitarisa o urumende ya wa Trump yai nyanyo pomerwa mosha kana kuti kunenerwa nyaye kuti yanga isingare mekeze zvikuru vechitema vemuno muAmerika. Mutsauko wamungatarisira o urumende ya wa Biden ndeu?
Zinoimba mpachawi ni mtsauko mkuu chaizo kuti ukatarisa watungamiri wa irawa unyatso ona kuti uyu ane chino ne vanhu ungaakangaripo ndo nyaya yekutanga. Yechipiri, vanhu vemugeorgia kunyanyanyanya vanhu vatema ndo vakanyanya kubuda zvakanyanya vachienda kunovhota kuti Georgia ive blue yatinoti blue kuti ive itwawo nemademokrasi. Zvino vanhu ndizvo zvakabatsira kuti vakwanise kuwina ivo vaBiden. Saka ndinovimba vachayeuka zvese izvozvo voedza kubatsirawo vanhu verudzi rwechitema vemuno.
Ko, panyaya yekubatanidza America nokuti vakawanda vari kuti America is divided, America haichina kubatana, munoona vachibudirira here vaBiden?
Pakauma pamusana pekuti vanhu vaTrump vanhu havaneine natinoti mafacts, vanongoda munhu wavo nyange ukavataura zvakaita sei havanei nazvo. But ndikuona ari munhu achaedza chaizvo kuti vanhu vabatane. Kuti vanhu vachazvisimba sei I'm not sure, but ndikuona ari munhu achaita his level best kuti aedze kutibatanidza.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vasimba rashechipere vachitaura vari parunhare vari muAtlanta kuGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weMDC Alliance Muzvaro Fadzai Mahere vanoti vakabatwa nechirwere cheCovid-19 mushure mekuvharirwa kwavo mujeri rekuchikurubhi kwemazuva masere. Vachinyora padande mutande ravo nhasi, Muzvare Mahere vati vari kukosora uye muviri wavo uri kupisa. Vativo vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekuti vasungwa vakawanda mumajeri havana zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Tungamiri Ngomo weStudio 7 abata mutevedzeri waMuzvare Mahere vaFelix Magagela Mafa Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Akabatwa coronavirus nenyaya yokuti anga akasungwa mazuva manomwe ari kumaximum prison kuchikurubhi, akasanganiswa nemhondi nevanoba nevanoita zvese zvakashata ivo zvakare vachirwara necoronavirus. Tiri kunetseka kuti ZANU-PF administration yababa Mnangagwa yapindwa nei. Munhu anotongerwa kunyora tsamba osungwa semunhu ari kuda kuita ku kana akauraya vanhu. Chino urombo kuti mnasi msikana uyu anorangidza chiedza muZimbabwe ari kurwara nenyaya yekuti akatapurirwa COVID-19 mujere maune. Saka takutofunga and confirm kuti zviri kuitika kumapolitical activists nemahuman rights defenders kungosungwa pasina mhaka, kuvasunga kundovakandira munhala yeCovid-19 kuti vabatwe nechirwere vafe.
Pane zvamungakurudzirawo here panyaya dzekugadziriswa kwezvinhu mumajere umu?
Pane order yakaiswa neHigh Court makore akapfuura mana mashanu kuti maprisons ese ngaagadziriswe, asi hurumende dzezanu dzinoramba dzichingoti haiwa tichagadzirisa. Mune tsvina, hamuna zvimbuzi. Tiri kukumbirisa United Nations section inodila neprison and rehabilitation centers, nokuti maprisons emazvano haasisiri okukaurisa akuinzi reform and rehabilitation. Vauye kuzoongorora. SADC ngaiuye kuzoongorora. African Union ngaiuye kuzoongorora. Asi tinoziva pachena kuti maAfrican governments makudo mamwe. Saka vanhu veZimbabwe tine urombo zviri kuitika maprison. Chinokangamwa nevarotonga nhasi havazive kuti ushe mazoro. Ndiani aimboziva kuti vamugabe vachafa vachinetseka? Mugabe dai akasvika 120 years asi nefrustration yekutorerwa power neku akabva afa nguva yakasati yakwana.
Avo vanga vari vaFelix Magagela Mafasibanda mtevezeri wa mtauriri wa MDC Alliance. Vashitaura wari parunare, vari kublawayo na ntunga miringomo we Studio 7. Atina kwanza kunzwa, divirewe majere nezo nyaya iyi. Uwandoe vanu vari kufa pa mwene kubati kwa nechidwereche COVID-19. Urukura mba uchikwira, nyanzi zezo utano, zichikurudzira hurumende kuti ite zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 52 vainge vafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana masere nemakumi maviri nevashanu. Vanhu mazana manomwe nemakumi masere nevatatu vasina nhoroondo yekubuda munyika vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, vakawanda vavo mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika zviuru 27 nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 28,675. Vanhu vapora munyika vave zviuru 10 nezvisere nezana negumi, kana kuti 18,110, ukuwo zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana 9,740 ndivo vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti pavanhu vane chirwere ichi mazana maviri nemakumi masere nevatatu vari muzvipatara, vanhu 13 vari kurwara zvakanyanyisa vari muintensive care unit, makumi masere nevashanu vachinzi vari kurwarawo zvakanyanya. Uwandu hwevafa nekurwara neCOVID-19 hunotarisirwa kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo udzaitwa nhasi. Mukuru weZimbabwe Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vati kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kunofanirwa kusunda hurumende kuti ishandise nzira dzose dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi.
Hurumende ngaisati vanhu vane nyaya dzisina nebasa rese vanenge vasungwa vonokandwa mutorongo, nekuti izvi zvinosimudza zvikuru sei kupararira kwedenda reCOVID-19.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vatsigirawo kuti kuvharira vanhu vane mhosva diki mumajere kana muzvitofisi zvemapurisa kunokonzerawo kupararira kwechirwere ichi. VaMadzorera vatiwo pamusoro pekumajeri vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira zvekunoungana kusanganisira kunhamo senzira yekudzivirira COVID-19. VaMadzorera vatiwo vanhu ngavagare vakapfeka mamaski kana vari paruzhinji pamwe nekugeza maoko nguva nenguva.
Ngatimbomirai zvekuungana kumariro. Tichiri kuona vanhu vachienda vachirara kumariro vachiimba nziyo. Hamuzivi kuti chatora munhu wenyu chii. Enda hauzivi kuti vari kuimba navo, vauri kuimba navo ava vakamira sei panyaya yeCOVID-19. Ngatiregei zvokuungana kumariro, ngatiregei zvokuungana kumapati. Ndochokutanga. Chechipiri, ngatirambei tichingoita yatoti social distancing. Make sure kuti munhu ari pamberi pako nokushure kwako ari 2 meters away from you, kuitira kuti usabatirire chirwere cheCOVID-19. Nyaya yekugeza maoko nesipo nemvura yakanyanya kukosha. Ingoti paduku paduku watogeza, every 30 minutes watogeza, nyango usina chawabata ingogeza chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mhinduro kubva kuJudicial Services Commission nezvenyaya yekuti vematare vaedze kumisa kuparara kweCOVID-19 kuburukidza nekusaendesa vane mhosva diki kumajeri, sezvo mibvunzo yatumirwa neStudio 7 yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rezvebazi rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti vanodarika 96 miriyoni vabatwa nedenda reCOVID-19, uye vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kukwadzwa kwava Joe Biden semutungamiri weAmerica pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Sirikutarisa sezongo yadi afera rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka uye mugare makapfeka mamask ekudzivirira chirwere checovid-19.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Indoda elifikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgabi. Kube kanti ke yena vele uyeze besebenzele ilizwe leleli kube nesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabi kame eceleni.
Umphathintambo obebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ubhubhe namuhla ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane weCOVID-19.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
Umnumzana Joe Biden ugcotshwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu posi ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kasekho. Uhulumende uthi uMoyo ubhubhe namuhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane weCOVID-19. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Moyo uLieutenant General Sibusiso Moyo wayekubutho njalo wathola udumo ngesikhathi sokukhitshwa embusweni kukamuyi owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017, enguye owazisa uZulu ukuthi ibutho laselithethe intambo zombuso ukuze kulungisiswe okwasekonakele elizweni. Owayelilunga ledale lephalamende kusenate emele iCholocho umnumzana Believe Gawule uncoma imisebenzi kamuyi.
USibusiso uyenze umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulu likhangele phela ukukhulula ilizwe akwenzayo lesikhathi asebenze khona esesibuthweni, owawaqansa waze wafika lapha ezingeni eliphezulu kwezombutho. Siyananzelela ukuthi lo msebenzi awenzayo okuletha phela i-new dispensation nalesi kiyo engu-Foreign Affairs Minister ubambe kahle kusha kakhulu umsebenzi kohulumende lapha azame khona ngazi zonke indlela ukusebenza exhumanisa kuhle ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe. Uzamile kakhulu ukuthi aveze ubuso obungcono beZimbabwe ngokuengage amanye amazwe.
Elinye njalo ilunga lebandla lezwano PF kobulawayo umnumzana Malaka Inkomo usekela lokhu.
Lo iZimbabwe ilahlekelwe liqhawe eliqiniso, iqhawe elingasilo ukuthi uyazenzisa, kodwa iqhawe esibone ngemsebenzi kusukela empini kuze kube isikhathi esingena ku-Second Republic, ukuthi ngumuntu osebenze ngendlela enhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe namhlanje sikhona sizikholisela sibusa singaphansi kukababa u-Idi Mnangagwa. Ube ngomunye wabantu abazinikeleyo ukuthi lo beyiqunywa ngame akhulume iqiniso elikhona.
Omunye onxoma umsebenzi kaMoyo umnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela.
Ubaba uMoyo ibiyindoda ebifikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgadi. Ube kanti ke yena vele ubevele esebenzele ilizwe leneli emuva. Ube lesibindi sona sokuthi abizele khonokho ukuthi umgabe kame ecelele. Kuyinto emangalisayo kakhulu umsebenzi awenzileyo. Usebenze kanzima njalo ekuhlanzeni isimo selizwe ebesikade sesinuka khahla phambili kwamanye amazwe. Kasawuqedanga nje wena umsebenzi wakhe.
Umnumzana Xolani Ngwenya, ilunga lemthwakazi Republic Party, uthi ukulahlekelwa isihlobo kubuhlungu, ethi kodwa isabelo seMatabeleland asizange siphathiswe ukuba kwakhe embusweni.
Sikhala labo bakomoyo ngokulahlekelwa ngomunye wabo, kodwa thina ngapha ke eMatabeleland asika zange sibone ukuthi wasinceda ngani, ngoba sathi sibona esengena esihlalweni la esephezulu khonale sasesithi uzasinceda ngapha kithi, kodwa hayi zange kufike uncedo lwakhona, wayephelela khona ngale.
Unkosikazi Sanele Donga, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhala labakomoyo.
Eqinisweni mina uMoyo uSB Moyo ngiqale ukuba mazi ngomnyaka ka-2017 ngesikhathi sekhu. Phambili kwalokhu bengingamazi vele. Njalo ngesikhathi lesi esengu-Foreign Affairs Minister, mbona ngani wenze umsebenzi ofe elizweni lethu leZimbabwe. Lanxa ngapha eMandebeleni singazange sibone akwenzileyo okubambekayo, mina mbona ngani maybe okuqakathekileyo yokuthi iziphathamandla kufanele zikhumbule ukuthuthukisa izigaba zazo ngesikhathi zisaphila.
UMoyo isiphathamandla sikahulumende esesithathu ukubulawa umkhuhlane we-COVID kulandela ukubhubha kwaye ngumphathintambo wezokulima umnumzana Perence Shiri kanye nomphathintambo wesabela seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. ULieutenant Moyo uzalelwe eMnene Mission Hospital eMberengwa ngomnyaka ka-1960. Ube ngumntwana wesithathu phakathi kwemuli yabantwana abayisishiyagalombili, njalo waphatheka empini yenkululeko kusukela ngomnyaka ka-1977 ngesikhathi efunda izinga lika-Form 3 eManama Secondary School. ULieutenant Moyo wangena empini yenkululeko ngakwele eBotswana elomza wakhe u-Air Marshal Elson Moyo. Uthe ephenduka ekhaya wavuselela imfundo yakhe, wagcina ethole i-degree lokudlelana lamanye amazwe ekolitshini le-University of Zimbabwe leZimbabwe Open University. UMoyo uthiye umkakhe unkosikazi Lois Mathanda Moyo ongumgcini sihlalo wekhomishini ebona yenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele Studio 7 iboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu phose ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe laya kumakhulu ayisishiyangalombili alamatshumi amabili lanhlanu 825. Asebefunyenwe belayo bona bakhwele baya kunkulungwane ezinamatshumi phose amathathu 28,675. Omunye wababanjela umkhuhlane yisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fazai Mayere. UMayere uthi ubanjela umkhuhlane kulandela ukuvalelwa kwakhe ejele leChikurupi ngemva kokubotshelwa icala lokuloba amanga ngosana okwakuthiwa lutshaywe lipholisa lwafa. Kumbikwa wethu lenamuhla uMayere uthe uyakwehlela njalo umzimba wakhe uyachisa. Usole indlela izibotshwa eziphathwa ngayo emajele esithi azilakho okokuzivikela kucoronavirus okufana lamasanitizer. Sixoxele umsekeli wakhe umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Babe mfake ejeli kulalaba abantu ababulawayo ngumkhuhlane lo. Sibona njenge MDC lesizwe eZimbabwe kuluhlazo njalo kungumbhedo omkhulu ukuthi iZimbabwe singani gola ama politicians lama activists ibafake majeli ukuthi babanjwe ngumkhuhlane khona bazasishiya lapha emhlabeni. Sibuhlungu sibamba umlomo wangaphansi simangala ukuthi kambe emajeli yikho lapho sokuhlinzelwa abantu bephila na. Thina sazi ukuthi isikhathi esiningi uma umuntu eku remand prison umsulwa kalacala ugqoka izigqoko zakhe udludlu okufunayo njalo kahlukumezwa. UMayeri uyasitshela ukuthi edesetshenziswa sokuthiwa kayehlaku lemasimini yena engakathonisiswa njalo edesihlala labantu izikiwi ezilamacala okubulala lokutshontshela amabhenki esithi kubamba inkunzi.
Kukhona elingakukhuthaza ngomumo osemajele lapha.
Amajeli alabantu abaningi, ijeli elifanele ukuthi igcine abantu abangu-20 ligcine abantu abangu-100 is disproportionate. Ijeli elifanele ifake ligcine abantu abangu-60 seligcine abantu abangu-300 njalo akula ma-sanitizer. Akula mamaski, kungcolile, kule ntwala, kule mosquito, akula ngisho lama toilets, izinto nje, okuthi khona kuyani okwathiwa nguSmith, iZanu-PF government ifike yaku-inherita. Sicela ukuthi emhlabeni jikelele kulomhlangano omkhulu okhangela ezamajeli ongaphansi kwe-United Nations, the African Union, kungabe bake babuye bazekhangela amajeli e-Afrika njengoba sisazi ukuthi umbuso ngamazolo. Khathesi balamajeli aza kugongoda abantu babagoli babafake emajeli bafe. Kusasa bayakhohlwa ukuthi umbuso ngamazolo labo bayabe sebebuswa ngabanye abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma labogatsha lwamajele. Umnumzana Joe Biden ugcotshiwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha esigodlweni saleli lizwe eWashington DC.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Mina uJoseph R. Biden ngiyafunga ukuba ngizasebenza ngilandela iziqondiso zehhofisi kamongameli weMelika njalo ngivikele isisekelo sombuso welizwe leMelika.
Preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden ufungiswe ngumahluli omkhulu uJustice John Roberts. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ufungiswe nguJustice Sonia Sotomayor. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukufunga lokhu kutsho ukuthi uBiden usengumongameli wakwele Melika. UBiden nonkosikazi Harris bafunge ibutho leMelika lihlome laphelela phandle kwesakhiwo seCongress ukwenzela ukuvimba abalandeli bakaTrump ababethembise ukuthi bazahlasela ngosuku lolu besithi ukhetho lwebiwa ngabakubandla lamademocrats. Akula bufakazi obuveza lokhu. Umongameli Donald Trump, umkakhe unkosikazi Melania Trump nomndeni wonke basuke namuhla ekuseni eWhite House bedlula e-Andrews Air Base lapho bavalise khona uZulu.
This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success.
Ikhuluma ngesikhathi esifanayo uNkosikazi Melania Trump ubonge kakhulu abantu bonke bakwelemelika.
Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all.
Ingakasuki eWhite House wethule omunye umbiko wokwesula kwamacala abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150 ogoqela umculi uDwayne Michael Carter waziwa ngokuthi nguLily Wine, lo mnumzana Steve Bannon okuthiwa weba imali yokwakha umduli wokuvimba abantu bokuza emngceleni wokwelemelikale leMexico. Ngesikhathi uTrump evalelisa e-Andrews Air Base obekhokhela idale lesenete yokubandla lama-Republicans umnumzana Mitch McConnell lokhokhela abakubandla lama-Republicans edale le-House of Representatives umnumzana Kevin McCarthy kade besenkonzweni lomnumzana Joseph Biden lonkosikazi Kamala Harris lemuli zabo eWashington DC. Umakhoneni uthi uTrump wathuthuzela udlakela edale le-Congress mhlaka 6 Zibandlela lapho abalandeli bakhe abangena ngenkani bezama ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes.
The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ukhathazeke kakhulu ngokusuka kukaTrump esikhundleni.
Angazi ukuthi uyovela ngani, but khona okubonakala ibutho ligcwele ezitradeni. It's an embarrassment to any country. Ngabe kuthiwa kuseZimbabwe, abantwana beZimbabwe bekuthiwa yibo abakhonze mhlawumbe kuwine nobuthamisa bese kusiba nebutho lingako. Ngabe i-America siyithumela nama-jet fighter khona.
Umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF uthi bekumele uTrump avume ukuba unqothiwe kukhetho nguBiden.
Ama institutions of democracy in America are probably still alive, and siyabonga uJoe Biden ukungena kwakhe, and I hope abantu abanjengo Trump bazafunda isifundo sona leso kuthi hayi kwesikhathi funda ukuvuma ukuthi hayi sengidliwe uchinto njengakho lokho osokwenza uTrump ubana usenze wakhuvela konke lokho. So the more than 20,000 in National Guard, I'm about to speak to Colabo, into the Mary in Zagal in the smoothly. So, Colabo and Zagala Gonabo, I could have a fundo, Esikuruga Kuruguna. Democracy doesn't come in a package, but democracy is very diverse, and the EIP now, end down.
I don't think the old cover of Biden, Bakokala Abagiva Kokela, Elizabeth America, Unuzana George Bush, Unuzana Bill Clinton, Labani. Umsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence laye usendaweni le. Kodwa uTrump ukufulathele konke lokhu wazihambela eFlorida. Kukhangelwe ukuthi uBiden uzasuka eCongress ayengena esikhodlweni sikamongameli iWhite House namuhla. UBiden uthi uzimisele ukuguqula okuningi okwenziwa nguTrump ukuguqula ukuvimba abantu bokuza uba bangene kule Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKip Stube.
Kusenjalo ingcwethi yesicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi ukungena embusweni kukamongameli Biden akusoze kuguqule isimo sobudlelwano bamazwe omabili, ikakhulu kudaba lwesitsheziso zenotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF yiMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kababoni ukudedelwana kombuso weMelika usuka ezandleni zikamnumzana Donald Trump wama-Republicans usiya kwezikamnumzana Joe Biden wama-Democrats kungaletha inguquko elizweni labo. Ingcwethi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Tshenzani Ntungagwa uthi kunje le Melika libhekane nenhlupho eziningi okokuthi ningeke lazihlupha kangako ngokwenzakala eZimbabwe.
Okwakuqala amboni ikakhulu kusiba lokuntshintsha kumbeni esingathi i-foreign policy kusiza eZimbabwe, ngoba iningi lamazwe la ale notho sebezikhangela bona. Ngingamnika umzakeliso we-Britain yaphuma ku-Brexit. So ukubona kwami mina bele Melika sebezicabanga bona, ngabaseke ukutshona becabanga ukuthi iZimbabwe bengayinceda kumbeni bengasebenza layo. Lakho thina sikhona kugrupu yamazwe lana ngelanotho. Ama iyamelika kayisoze lahlekelwe ma ingasebenzanga lathi. owaka tese amboni loko kuchinja.
Obona ubudlelwano namanye amazwe omhlaba kuMTC Alliance unkosazana Gladys Hlatshwayo uthi ibandla lakhe lifisela inhlanhla uBiden.
The NDC congratulates President Joe Biden and Vice President Kamala Harris following their victory in
NDC sithi amhlophe kumongameli Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Isikhathi esenzima kibo sikhangela lokho okwenzakale eCapitol, kodwa bancedwa zingatsha zikahulumende weMelika eziqinisayo. Ibandla lezanu-PF sibone seliphambanisa ingatsha zethu zelizwe ezifana lezethu. Lezinye sibona ukuba lenguquko kokwele Melika kungabafundisa ukuba amazwe kumele aguqulwe.
American institutions including the judiciary and the security.
Umkhokeli welinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Jamuka yena ubona engathi Biden angancedisa ele Zimbabwe.
Why ngisithi kuqakathekile kuthi ukubekwa kukaJoe Biden. Number one, uJoe Biden ukubona kwami angumntu unenhliziyo elukhuni, like inhliziyo strong. Kujoe Biden ungathi unenhliziyo yokusizela. Ngikhuluma manje, ngikhuluma nendaba yama sanctions afakelwa ilizwe laseZimbabwe. Sihlala sisizwa abakhokheli bezanu-PF, especially Robert Mugabe nobo president bomnangagwa na ama ministers akhe, ukuthi iAmerica yasifakela ama sanctions namazwe aseEurope. Batika manje sokuyisikati sokuthi uMnangagwa noJoe Biden badibanise amakhanda bakhulumisane kakuhle, uMnangagwa azidobe azibeke phansi.
Kodwa umsekeli omqondisi ohlangothi lwabasha ebandleni lezanu-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi kumele uBiden akhiphe izizwe zomnotho eZimbabwe.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumphumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump, kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana-ke, kuyabe kulokhu kufana kithi, ngoba siyananzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezi zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangeno Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
UBiden ugcotshwe namhlanje ukuba ngumongameli wesimashumi mane lasithupha kwele Melika 46th US President phakathi womumo wokufuthela nokukhulu kukazulu waleyo lizwe, ngoba washiye leso sikhundla umnumzana Donald Trump engavumanga ukuthi unqotshwe kukhethwe, esithi wacilwa. Ngakho-ke akazange amenzele amhlophe uBiden, njalo akazange abe khona emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngokungena embusweni kukamongameli Biden. Ezinye zisithi kuzasiza iZimbabwe, kukanti ezinye zithi ngeke. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kukhulu ezikhangelele ukubona kuguquka ngobudlelwano beMelika leZimbabwe phansi kukamongameli Biden. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ziningi isifiso alazo ngomongameli weMelika.
Isifiso engilazo kakhulu yikuthi amazwe la amabili elase-America elase-Zimbabwe akhumisane umlodo, kube khona ukusizana ukuthi ubudlwangudlwangu obukhona kwele Zimbabwe, ukuwa komnotho okukhona kwele Zimbabwe, ukuhlukumezeka kwabantu okukhona eZimbabwe, kunye lokugilimbane lokuhlupheka kwabantu lokufa kwabantu ngomkhuhlane we-COVID kuphele.
Kodwa kunobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lincane ithemba lokuthi kukhona okungenziwa uBiden.
Kasiboni kusiba lo tshintsho ebudlelweni beZimbabwe lelizwe laseMelika. Lokho sikutsho ngokuba uhlupho lwaqala ngesikhathi kusaphethe ibandla lakhe elama-Democrats ngo-1998. Okungaba lutshintsho khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ke abe-civil society baqale ukuthi bathole izimali.
Okusekelwe ngumgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
ngiyabona abantu abaningi sine sicabanga ukuthi uJoe Biden angase aqambukele kwe-Afrika ekakhulukazi eZimbabwe. Kodwa ke alelo iphupho nje. Khona into abangayenza nje ukuthi bazame ukufacilitate mhlawumbe indirectly ukuthi kuwe nenguquko esingathi ama-reforms. Kodwa akulona ilizwe abaliqhakathekisayo kangaka.
Isikhulumeli seZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi okumqoka umongameli Biden angakwenzela iZimbabwe iwesula izijeziso zomnotho.
We appeal to him that he removes the sanctions and look closely at working with the Zimbabwean government, which have been so much.
Sicela asikhuphele izijeziso zomnotho njalo asebenzisane ngenhlonipho leZimbabwe.
So that we can work as one global village. So it is our hope that the sanctions will be lifted.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZimbokodo, uNkosazana Victress Matutu, laye uthi kukhulu abakukhangelele eMelika lo mongameli wayo omutsha.
Kuningi okwenziwa nguhulumende wakwelakithi okungikuhle esingafisa ukuthi iMelika ingenelele kukho ngesihle, izinto ezifana nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njalo nxa sikhangela iZimbabwe kwenza kube kubi kakhulu ngama-sanctions unsinyelo lolukhona eZimbabwe. Siyafika sengathi uBiden lohulumende wakhe bangawasusa ama-sanctions. Ngisike sibone ukuthi ngemva kokususa kwama-sanctions lawa iZimbabwe ilokwenza ngcono yini makusiya kwezokunotho.
Kodwa abanye bathi akasuka sithole isikhathi sokuzihlupha ngendaba zeZimbabwe njengoba kuzafuze aqede isikhathi elwisana lomkhuhlane we-coronavirus odla amahabulo eMelika. Abanye bathi uzaqeda isikhathi sonke ephatheke ngenhlelo zokuvuselela umnotho welizwe lakhe. Kwezamalungelo luntu lombuso ohlonipha intando kaZulu bakhona bathi iMelika kayisoke ibe lezwi lokukhuza umkhubalo njengoba umnumzana Biden ecotshwe kugcwela amasotsha idolobho lonke ngoba kusesatshelwa udlakela lwabangahloniphi intando kaZulu. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulayifdoku lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden yena oseqale umsebenzi. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimela eZimbabwe emidlalweni ye-African Nations Championships uthi bazimisele ukunqoba iqembu leBurkina Faso namuhla ntambama ukuze bathuthukise amathuba abo okudlulela kusigaba esilandelayo salumncintiswano. Kubika uJoseph Njanji.
Uloka ngoti kuzamile amafana bakhe bebophe ziqine ngoba iqembu leBurkina Faso kuliqembu eliqine okwamagama.
Burkina Faso, you see, a serious competitive team which can go to play AFCON, not just CHAN.
Iqembu leBurkina Faso liqine ukuthi lingadlala ngisho la kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kuzamile sithole indlela yokuvimba ngasikhathi sinye, sithole indlela yokugadla phambili. Siyazi ukuba kumele sinqobe kodwa kumele sidlale ngokuhlakanipha okukhulu. Ngokwenza kuhle lokhu esikwenelisayo, sizame njalo ukuba bandizela lapho abangagcinanga khona. Iqiniso ukuthi asibonanga ndawo eziningi lapho iqembu leBurkina Faso kanye lele mali angagcinanga khona, kodwa kasilandanga ozophelekezela amanye amaqembu lapha, njalo kuzamile sidlale kuhle uze singayangisi.
Iqembu leZimbabwe lizabe lingelabadlali abahlanu ababalisa uRichard Achiro kanye loRonald Chitiyo bona abalimeleyo kanye labathathu abangezwa kuhle abathi uAndrew Mbeba, uThomas Chideu kanye loKeda Amini. Loba kunjalo ukapteni weqembu Ian Nekati uthi bona njengabadlali bazimise le ukwephuka enkundleni belwela uma bathole yemithathu imiklomelo.
Vakomana izvizvi zvari vedi because ma opportunities aya anouya.
Amajaha azimisele, abanye bethu siyakunanzelela ukuba kungaba umncintiswano wethu wokugcina ukudlala ku simele ilizwe ngoba sesikhulile. Ngalokho ke leli lithuba elokuba sibonwe ngamaqembu aphetheya. Ngokubona kwami ukudliwa esikwenziwe emdlalweni wakuqala kusivule amehlo, sesikwazi ukuba imidlalo yonke lapha inzima njalo ngendlela esisebenze ngayo silethemba elokuthola impumela enhle.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1-0 iqembu leCameroon emdlalweni walo wokuqala wezibaya ikanti leBurkina Faso lalo linqotshwe ngempumelelo efanayo ngele Mali. Amaqembu amabili azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazi adlilela kusigaba sequarter final kumncintiswano weChan. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kaseko. Umnumzana Joe Biden usegcotshiwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.